Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti nemusi wechishanu manheru mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yekupwanya mahofisi ebato reZANU-PF. Dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti $1 to $9,000 pamusika wemukoto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti nemusi wechishanu manheru mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yekupwanya mahofisi ebato reZANU-PF pamwe chete nedzimba. Asi vasungwa ava vanoti vakasungwa zvichitevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF neveCitizens Coalition for Change. Magweta avasungwa ava vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaDarlington Marange navaNoble Chinamu vanoti vasungwa vavo vakamanikidzwa kuimba nziyo dzechimurenga vachiti vachamiswa mberi kwedare nhasi muvhuro kuti vakumbire mikana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira paine gakava rekuti Zimbabwe yoramba ichishandisa dhora remunyika here kana kuti kwete. Dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti $1 to $9,000 pamusika wemukoto. RBZ yakaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti vemabhizimisi vari kudhurisira zvinhu vachitorerwa matanho vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu vachatorerwa matanho anosanganisira kuvatorera marezenisi. Asi vemabhizimisi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya nekuti kwavanohodha zvinhu zvinenge zvichidhura, vamwe vachiti vanoda mari yekunze chete. Izvi zvapa kuti vati hurumende ngaingoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zvemari yemunyika zvakona n'anga murapwi achida. Asi chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence Gwanyanya vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vane chiimbo chekuti zviri kuitwa nehurumende zvichashanda kudzikamisa dhora remunyika.
Tinovimba kuti pachagona kuva nekusimbaraza kwemari yedu yemunyika yeZimbabwe dhora kuburikidza nezviga kuburikidzwa nezvisungo zvapiwa nebhanga guru rehurumende. Zvichindodaro, kune vamwe vakanga vaakuvhundukira kuti zvatanzi mari dzedu dzikagara mazuva angadarisa 56 dziri mubhanga dziri dzemahusa zvishure nekunge dzatatengesa kunze kwenyika. Tinozonzi mari dzedzo bhanga guru rehurumende ngaridzitenge
nechinangwa chei
kuti vamwe vagowaniswa mari. Bhanga guru rehurumende kuti hatitombobati mari idzodzo, tinodzisiya dzakadaro. asi chaita kuti musika wemazimbabwen dollar itapire zvakanyanyisisa mari yemazimbabwen dollar ichage zvakanyanyisisa saka vanhu vachangonochinja vega mari dzavo dzemahesa pasina kumbundikidzirana pasina kumanichidzira
izvi zvinobatsirei
izvozvo zvichakonzeresa kuti musika wedu wemari unge une mahesa anokwanirana vanhu vanoda kutenga kunze kwenyika kwozotizve kune vamwe vanoti ina handiti kutenga kunze kwenyika asi ndinoda mahesa ndinomada nekuti handidi kuti upfumi hwangu hudyiwe nemudhuru wekushayiwa simba ndione mari yangu ichipera simba ndinodawo chikwatiso chandinobata chinoita kuti ndisarasikirwa neupfumi
ko pachaitwa sei ipapo
banga guru rehurumende rinoti vanhu vakadaro ndivo vaya vatakati patichaita chikirikiti kupedza zvatakavamba zvekuti kuchange kune chikamu chemari yegoridhe nemuchadenga ivavo vanogona kuzenge vachiwana nzira yekuchengetedza upfumi hwavo kunzi chafamba zvakanyanyisisa tatosvika pachikamu chekuti kuda masvondo rinotevera kana rinotevera romuteri mari iyoyo yemuchadenga inogona kunge yakushandisika muzvitoro inogona kunge yakushandisika pane kutenga nekuchengeterana kwakasiyana siyana
chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence gwanyanya vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano vanoti mitemo iri kudzikwa nebazi rezvemari uye bhanga guru renyika haisi kushanda sezvo mitengo ichiramba ichikwira
parekura mapolisi akaitaona minister of finance ari kudzorera kumashure zvakafanana nekuti munhu ari kumhanya kuda kuenda mberi apa akasungwa tambo makumbo ari kudzoswa kumashure chiini kudzosa mashure ikonomi inhau yekuti minister of finance vakabvumidza kuti vanhu vari kutenga zvinhu kunze kwenyika vatenge pachena pasina juti pasina chii macommodities akaita sana hupfu mafuta sipo zvakasiyana siyana zvinosvika 11 products
zvinokonzera matambudziko akaita sei uye zvinorevei
meja iyoyo iri kutobudisa mari munyika nekuti macross border ari pamudyandigere vari kufara tinotenga zvakachipa maproducts south africa vechiuya vachirwisana nemakambani emuno nekuti vemuno vanonga vakasungwa mbera dzakondo neekonomi vekusouth africa havana matambudziko atinawo muno saka zvekusouth africa zvakachipa fora rezimbabwe saka zvichaitika ndezvekuti foreign currency ichabuda yakawanda kuenda kusouth africa ichisapota ikonomi yesouth africa makambani emuno echidini echivhara saka tiri kuti parobuda mari apa foreign currency apa rate inonga yakokwira vafuri kuya chimhuramupengo nekuti tiri kudraina tiri kuomesa musika wemari mari iri kubuda yakawanda saka dema vanga vati iro taakuti rate itambanuke iite free market asi taakuchibvisa mutemo yekuti chitengai zvamunoda kunze kwenyika for free nekuti hakuna nyika inodari kuti itai sadaka pakutenga zvamunoda kuti ikonomi yacho ife
zvinorevei tichitarisa mitemo iri kudzikwa nehurumende
saka mitemo yehurumende haisi kudyidzana haisi kusapotana chimwe chinotana chekuti governor central bank vakwidza mainterest rates kubva pa140% pagore kuenda pa150% pagore ichireva kuti ukakwereta mari enda 100,000 une idzora yaa $250,000 saka ndiyana aenda bhizinesi rakadaro iroro rinokupa profit yakadaro inokupa imwe profit ye$150,000 pamusoro pe100,000 unofanira kunga utori mbavha kuti ukwanise kutora mari yekubhengi ne150% interested woidzorera back mbavha chetetenekwesa kuita izvozvo munhu anoita business zviri pamutemo zvakatwasuka haakwanisi kuita maprofits akadaro iwayo saka zviri kureva kuti business futi ratava panjodzi yekuvhara
nechikonzero chei
nekuti rada kunotora mari yekubhengi harikwanisi kuidzorera chekupedzisira ndechekuti minister of finance vakaisa limit yeauction yekuti mari inotorwa kuauction $5 million pavhiki nyika yese nemakuru akaita nyika yezimbabwe right governor wecentral bank kubva azosunhura mbichana kumabanks kuti makambani achiuya kutenga foreign currency vanokwanisa kutenga $500,000 maximum US pagore pavhiki, right? Saka malimits aya ndirikuvati mari shoma chaizvo, yekuti makambani anonge ari muzimbabwe ari maretailers atinoziva ya, kana vatengesa nemazimbabwen dollars vachaita mazimbabwen dollars akawanda ari mubhengi mavo. Asi kuti pavaenda kuauction mari inonge iri shoma ikuauction, voenda futi kubhengi mari yekubhengi ishoma futi. Saka zvaakumanikidza kuti maretailers arege kutambira mazim dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe riri kukurudzira mapazi ose ehurumende nevatyairi vemabhazi nedzimotikari kuti vaite mushandira pamwe mukudzivirira tsaona dzoramba dzichiitika mumigwagwa dzichiuraya vanhu vakawanda. Zimbabwe inonzi neUnited Nations iri pakati penyika dzinofa vanhu vakawanda. Mapurisa azivisa padandemutande ravo reTwitter kuti nezuro vanhu vanomwe vakafa, vamwe makumi mana nevashanu vakakuvara apo bhazi rekwaKeg rakaputika vhiri ndokubeuka mumugwagwa weHarare neMukumbura. Nezuro masikati zvakare vanhu vatatu vakafa, vamwe gumi nevashanu vakakuvara apo motikari yeToyota Hilux yakabuda mumugwagwa ndokubeuka. Mukuziya nenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Tiri kunetsa zvikuru inyaya yemugwagwa. Mugwagwa yedu yasakara zvikuru. Chechipiri nyaya yemataya. Mataya Zimbabwe haichagadzire mataya. Mataya mazhinji akubva kunze kwenyika. Saka hatizivi kuti mataya ari kubva kunze kwenyika aya anoenderana here netereni yemuZimbabwe. Uye zvakare mataya anoti akanga agara pamabhazi ane taimu aanofanira kunge achichinjwa nyangwe asati asakara. Asi dzimwe nguva vamwe vana vanozongovarayirwawo panyaya dzemataii vanozoti akadaro vanotomira kuti ritange rasakara. Saka kurudziro yedu kumaoparata ndeyekuti vange vachitarisa kuti mataya akaringana here.
Ko, kune vatyairi muri kupa kurudziro yei?
Kukumbirawo futi kuvatyairi kuti kana vachityaira vasanyanyovhetemutsa mabhazi aya, vafambe nespidhi iri nanyo kuti kwanga pataya rakaputika bhazi rinokwanisa kumira zvakanakisisa pamugwagwa. Asi dzimwe nhambo bhazi kana richimhanya taya rakatadza kugripa kana kuti rinogona kungoputika rakada kuita maemergency break ipapo rinobva radonha zvikuru. Zvinoenderana nekuti bhazi racho rakaita sei. Mabhazi emazuva ano kana kuti ekare zvinoenderana nemamiriro akaita bhazi racho. Saka tinge tingokurudzirawo futi kuti dai panyatsoonekwa nzira dzokutoone kuti matai emuno muZimbabwe anga achigadzirwawo muno kana kuti panga pave nemakambani anokwanisa kuyazevhura mafakitari ekugadzira matai aya munomu anoenderana netereni yemuZimbabwe.
Ko, imo mumugwagwa mune musina mapurisa here anotarisa kuti matai akamira sei uye kutiwo vatyairi havasi kumhanya here?
Mapurisa anogona kunge aripo, asi chinonetsa ndechekuti havazozivi kuti tairi rakamira sei. Vanhu vanyatsoziva kuti matai aya akamira apera EVID ndo vane technical know-how, vane ruzivo rokuziva kuti ichi hachinomira zvakati kana ichi chakamira zvakati. Dzimwe nhambo matai anenge ari matsva asi anogona kuputikawo chienda kana kuti anogona kubayiwa nechimwe chinhu obva aputika. Saka panoda kugadziriswa kuti iyo VID inge ichiwanika pese pese dzimwe nhambo uye ichipiwa chikwanisiro. Dambudziko ratiri kuona paongorora yatakaita inotirakidza kuti VID haitina zvikwanisiro zvakakwana, uye zvakare kumamwe matunhu haioneke kumamwe matunhu ekumaruva ya.
Vanokokera mabasa musangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti nyika yatarisana nekushayikwa kwezvekudya muzvitoro. Nezuro hurumende yakavhara maaccounts emamwe mabhizimisi gumi nemaviri ari kupomerwa mhosva yekusafambisa mari yekunze zvakanaka. MuNewsday makare, bato reZANU-PF rinoti nhengo dzebato iri dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzichaitwa gore rino. Vakafunga zvokukwikwidza vakazvimirira vachadzingwa mubato iri zvachose. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mudongo tauro hangu ndakanangana nemararamiro atakuita mazuva ano. Iye zvinhu zvakaoma, arume, zvinhu zvakaoma. Iye nezve ukabvunza mwana kuti what do you want to do when you grow up, anokudza kuti I want to go to South Africa. Umwe achikudza kuti I want to go to UK, zvaakuita kunge South Africa itori imwe profession, UK itori profession. Nhambisirwa inyika dzevamwe, dzikutoriwo nyika dzevamwe. Nekuti ii varume ava vakava dai vanga vari vanhu vanonyatsofunga. Nyaya yangu yekunzwira nyika tsika, vanhu vari kutambura, munhu anotikitira kuti awane just one meal yekudya supper chaiyo chaiyo every day. Unenge watanga wasweta kuti uiwane, asi mumwe munhu ari kukwanisa kuwana 5 million yekuimpota maRolls Royce mairi. Kana iwe wega waona kuti zvinenge zvaakutonyadzisawo, biro yacho inenge yaakunyadzisawo. Because there is a big difference akumana muZimbabwe umu pakati pemurombo nemupfumi. Mpfumi abva mupfumi wokupedzisira, murombo abva murombo wokupedzisira chaiyo chaiyo. Gepu racho hariiti. Zvangoda kuti kana muri vamwana vanofungaka, mungofuma makasiya zvinhu izvi, ngoti varume ngatichingosiyanei nazvo. Tozviziva kuti sofa zvinhu especially necorruption aichafa yakagadzirika muZimbabwe. Nekuti zvinhu zvekuti uyu akaba, uyu akaba, uyu akaba, saka achatsura umwe ndiani? Iwo ukada kutsura uyu unonzi kweiwe pako. Saka ingori, saka yangonyaya yangozviendana kuenda isagadzirike pano. Chingosiyaiwo mari dzamaanadzo dzakakwana. Dai mamuri vanhu vanoinvesta maiba muchinobuilta makambani kwete kutenga Rolls Royce ze5 million usingavake kambani yekuti vana vaone mabasa. Vana vezvikoro izvinezvi vachidzidzira pasi pemiti kune dzimwe nzvimbo, unoonawo sei pamari iyoyo ukambobvisawo kanovaka chikoro, haukwanise futi kuita izvozvo. Unoona mweya weutsinye chaiwo chaiwo wamunenge muinawo, mweya weutsinye usingaiti. Ndatenda hangu, ndo mashoko andoda kungoisawo ipapo.
Manheru akanaka pastudio 7 apo. Chekutanga ndoda kutaura hangu pamusoro pedhora reZimbabwe, kuti dhora reZimbabwe raramba richishaya simba. Zvaa zvakadii kuti anhu angosenzesa American dollar pachimbogadziriswa zvinhu kuti zvomira sei. Chechipiri ndoda kuti kune maopposition party ese, dai maingowirirana zvenyu mobatana mogadzira party one kuite kuti tikwanise kukunda ZANU-PF. Muite party one, mukaite party one, shuwa ZANU-PF tinoidonhesa, tinoirigisa. Mwese mungoti mavhoti enyu taakupe kuparty one, yobva yangomira iri party one, ZANU-PF yobva yaparara. Ndofunga Zimbabwe ingawakika zvakanaka mazviita.
Studio 7, Studio 7 seisei timu rese. Ndoda kungotaurawo kuna Munangagwa. Daiwa ngavarege kuda kuti bribe nemashoko enhema ndavata akuenda kumaelection. Kana vakaisa maoko mhomwe aitadza kukondorora mapraise amenoti vanonge vachiita sendoari mupowers, ngavataure pamusoro pemapraise zvaita amugabe zviyazvo. Uyezve ngavasapomera anachamisa mhosva ba kana kuti nyika dzekunze mhosva. Tinozviziva tese kuti ana OK ana TM mashopu yaya ndeyawo ana Munangagwa, ndo vane maindastri akugadzira shuga, vane mashezi ikoko. Ngavakondorore nekoko kushuga kwacho ikoko, ndo futi zvevane vafana vari kuchinja mari mumastrito. Pedze zvoenda kunonyepera vanhu vekumamisha uko kuti aiwa ndana chamisa uri kukwidza mapurize. Kwewe sapurezident uri kuita basa rei? Kutadza kukondorora purize, kutadza kuenda kunosunga mashopu ari kukwidza zvinhu, ari kudhurisa zvinhu. Munhu wapurezidendi hausati bribe mudhara. Ii tanzwa nekunyeperwa. Haiwa Munangagwa, ibvai, hamuna zvamunoziva. Kungonyarara chete. Amugabe wawe nani bhozi, amugabe waimiramira mapurize waikondrora.
Makadii vashamarara, makadii vashamarara, tonoka hwande nevamwe vese. Ndoda kumbobvunzawo kuti ivo purezidendi vamunangagwa havasi kuonawo kuti dhora bhondi ravo iro harisi kushanda munyika. vango dinongosiyavo dhora rishande munyika kuti vanhu vavararame zvakanaka. Noti bondi onai zvariri kuita kuti riri kuuraya ikonomi yese, hapana kana chiri kufamba.
Pastudio 7 apo makadi yenyu. Ndinotenda vae vana munhangu avo kuti purogiramu yavo yakanakisa chose, asi handei kwedu kumusha tumbonoudzawo vedu kumusha pakadoma apo. Abhami, tidzidzise vanhu chakanakira kuvhotera vanhu vanotiziva, vanotibatsira mukurarama kwedu. Ndatenda, ndini hove.
Tati timbotaura nenyaya yekuvhota iri kuitwa ichaitwa muna August 23. Vana veZimbabwe, simukai, simukai vana veZimbabwe, munovhota, tovhotera shanduko, shanduko muZimbabwe. Please vanhu simukai, timbochinja government iripo, timbosiyana nembavha idzi dziripo idzi. Tiri kuzviona vari kufamba vachivhundutsira vanhu. Musavhundutsirwe vanhu, vana veZimbabwe, musavhundutsirwe. Since 1980 tiri kuziva kuti vote is your secret. Hakuna izvozvo izvi zvokunzi munhu unongonzi ndipe ndione kana kuti ndionokubatsira kuvhota. Takagara tichizviziva makore ese. Zviri nani vana veZimbabwe kunzi maspoiled papers aripo, pane kunotora munhu wotaura kuti munhu akubatsire. Madzidziswa vana veZimbabwe, madzidziswa kuvhota kwacho, kuti unovhota sei, x munoisa sei. Munoisa pakati pebhokisi kwete kumakona tukona, aiwa pacenta ndo vhoti yako. Wapedza mwana wamai, ZANUPF ngairove pasi this time. ZANUPF ngaiende vakomana, ngativhotei takawanda, ngativhotei takawanda. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anoona nezvekunze neanobetsera vanhu vari munjodzi anoti nyika yeUkraine yakatarisana nedambudziko guru rehudhamu hwekukuvadzwa kwakaitwa kunze zvichitevera kutsemurwa kwedhamu reKakhovka. Dhamu reKakhovka rakatsemuka zvichitevera kuputika kwerimwe dhamu riri kumusoro kwedhamu iri, mvura ikakuvadza miti nenzvimbo dzakachengetedzwa. Izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekunze zvichatora makore mazhinji kugadzirisa. Moto iri kubvira munyika yeCanada inonzi iri kubudisa zvinokanganisa utano hwevanhu uye ichisvibisa mweya wekufema mune dzimwe nzvimbo dzeCanada neAmerica. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kubviswa pamberi pedare kuMiami kuFlorida mangwana chipiri, vachipomerwa mhosva yokutora mapepa ehurumende akakosha kubva kumuzinda weWhite House pavakakundwa musarudzo vachienda nawo kumba kwavo kuFlorida pavakakundwa musarudzo. VaTrump vange vachiferefetwa nezvenyaya iyi vari kupomerwa mhosva 31 kana kuti 37 dzine chekuita nenyaya iyi, kusanganisa kutaura nevamwe vanhu nezvakavanzika zvenyika. Asi vaTrump vari kuramba nyaya iyi vachiti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Muzinda weWhite House unoti haupindire zviri kuitika mumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie.
VaMasie, muri kuona sei nyaya yavaTrump yekuti vari mhosva dzinotodarika 30 dzavari kupomerwa dzekufukura hapwa panyaya yemagwaro anonzi akakosha zvikuru kana kuti state secrets vachi takura mapepa ya kubva kudura rehurumende vachienda nawo kumba vachikurukura nevamwe vanhu nezvemagwaro aya?
Ya, inyaya ya inguva ichitaurika zvayo. And inyaya iri kubudawo panguva yekuti maelections ada kuchiitika. And tinozva kuti iyo nyaya yavakupomerwa iye state secrets inyaya hombe yasa inokwanisa kuti kana vakabatwa nayo mhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujeri. Saka mabudira yaakuita panguva inoiyi yekuti kuda vaTrump vada kukwidzawo munguva yesarudzo uyezve vave nenguvawo vari mumatare mhosva nedzimwe nyaya, inyaya dzirikungowedzerwa pamusoro pazvo. But tichitarisa hedu nyaya yacho, inyaya yakanyanyosimbura sainyaya iri very strong and yekuti kana vakazobatwa nemhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujeri.
Tichitarisa izvo zviri kunzi zvakatorwa izvi kana kuti ma-state secrets, zvingaise America munjodzi yakaita sei sekunzwawo kwamuri kuita?
Ya, tikuona kuti vachuchisi vanotaura kuti mapepa akatorwa anokwanisa kuva akaisa America munjodzi yakati kurei. Uyezve kuri kunzi mamwe mapepa akatorwa anga ari mapepa neama mumagwaro aitaura nedzimwe pamusoro pedzimwe nyika. Saka zvinhu zvokuti kana kuchinzi kuri kutaswa macharges, hakusi kungotaswa ratinganzi kupinzwa kwakaita America panjodzi, but kupinzwawo zvekare kwakaitawo dzimwe nyika dzinoshanda neAmerica vachionawo nezve yatingati international police. Saka izvozvozvo ndizvo zviri kuitirawo kuti nyaya iyi izonzi ive ichibatwa mabatiro aikuitwa, and uyezve vaTrump vanzi vave vachizoita answer to those charges pamberi pedare.
Muchitarisawo semunhu ari kuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kwete gweta, munoona izvi zvichidzosera here vaTrump kumashure panyaya yekutsigirwa kwaunoitwa nevebato remaRepublicans, kana kuti vamwe vari kukwikwidzana navo vachitorawo mukana uyu kuti vakwanise kukunda vaTrump vari kunzi nevakawanda ndo vanenge vari pamberi?
Idzi nyaya dzakupomerwa vaTrump dzikuita dzichiwanda. Dzimwe dzacho dzakambova dzichiuya mumasure uku dzaiita senge kuda dzadzakarekerawo kunyaya dzematongero enyika kuita senge kuda mabhe vaTrump vari kunzi vari kupesekutwa nekuda kuti vada kukwidza. But idzi nyaya dzakuramba dzichiwedzera dzichiisa zvekare yatingati America kana kuti security America pamberi, zvinhu zvinokwanisa kuti zvive zvichiisa vaTrump kuti vave at a disadvantage. Tatotanga kutoonawo vamwe vari kuvakwikwidza kunyanyanya ivo vaPence pavakalonchawo kampeni yavo, vachiita senge vaiita senge vari kusvora vaTrump nemabatiro avakaitawo panguva yavakadyiwa pamaelections apa. And tinoonawo kuti zvekare macandidates ari kutoita yatingati take a swipe kubva kuna vaTrump nenyaya dzavo. Saka zvinhu zviri kuisa vaTrump kuti vaivo vave at a disadvantage. But tichitarisawo nguva yapfuura iyi tinoona kuti vaTrump masupporters avo anoita senge asingatarisi zvese izvi. Kuri kunzi vaTrump vakwikwidza kuti vawana mukana wokukwikwidza, ndinoona senge izvi zvavari kuitwa izvi hazvingave zvichiisa kuti vasawane mavhots avo, nokuti takaonawo panguva yapfuura iyi kuti vaTrump vanoita senge vanotove nevanhu vanovatevera kunyange vavo vane nyaya dzavanenge vachidziteverawo zvekare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nemusi wechishanu manheru, mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yokupwanya mahofisi ebato rezanupf nedzimwe dzimba. Dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe, kana kuti US dollar to 9,000 Zimbabwean dollars pamusika wemukoto. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.